Mangwana na kana kavatereri tino sanga na zvakare mangwana na anasi kuri musi wechishanu ndira 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kutambira mazita evanhu vatatu vakabudirira kuti pange paine vakabudirira mubvunzo dzekutsvaga kuti pave paine muchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chochishikana nezvachinoti zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusunga chichiregera vanhu vanonzi vaiita zvouori munguva yehurumende yava Mugabe. Masangano emadzimai ari mune zvematongerwo enyika oronga kubatana mukurwira kugadziriswa kwemamiriro ezvinhu munyika, izvo vanoti zvakaomera madzimai kudarika vamwe vanhu vose. Tichakupai zviri kubva kuvateereri weStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kutambira mazita evanhu vatatu vakabudirira kuti pakati pavo pange pachizodomwa muchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti vaMnangagwa vakaramba kutambira mazita evatatu ava nekuda kwemamiriro avo mune zvematongerwo enyika. Vatatu ava vanoti Gweta vaCalvin Mansebo avanonzi ndo vakakunda vamwe vose pavanhu gumi vakabvunzurudzwa, kuya vatinomudaishe Chinyoka avakambotungamira vadzidzi pamwe navaMisheke Hogwe vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Law Society. Bepanhau iri rinoti mutungamiri wenyika akapa basa kuJudicial Service Commission kuti ivape zvakare mamwe mazita evanhu vanokodzera. Munyore mukuru mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vanonzi neZimbabwe Independent vakatenda kuti vaMnangagwa vakavakumbira mamwe mazita evanhu vanokodzera. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vanofunga kuti mutungamiri wenyika akatora danho iri sezvo pavanhu vakabudirira pasina akarerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Gweta uye vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon muno muAmerica vatapiwa kapupura vanoti zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusunga vaimbo yevakuru vakuru mubato reZANU PF nemuhurumende yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asi vanhu vachizoregerwa chinyararire hazvibatsire nyika. Vakapurura vanoti vanenge vapomerwa mhosva vanofanira kumiswa mberi kwematare edzimhosva vanhu vose vachiona zvinoitika, nekuti mari dzinonzi dzakabiwa munyika dzinofanirwa kudzorerwa kuti dzibatsire kusimudzira nyika kubva matambudziko mairi. Tanonoka Wandi weStudio 7 abata vakapurura kuti tinzwe pamusoro penyaya iyi.
Hurumende iripo iye zvino payakapinda muchigaro vaMnangagwa vakavimbisa vanhu kuti panopera 100 days vachange vasunga mbavha dzakaba. Kana vapedza kudzisunga vachataura nadzo vozokwanisa kuongororwa dzingadzoreresei mari muhomwe dzenyika kuti nyika iende mberi. Iro raive gore rakapera, iye zvino tative gore ratoperazve. Vamwe vari kungobatwawo kungobvunzwa bvunzwawo zvinenge zvepadrama iye yatinongoti zvemasikechi zviya zvepastage. Vanhu vangofara kuti oo ndofunda gore rino upfumi huyu hauchadzorerwa, asi panguva yekuti zvidzorerwe hapana. Vanosungwa vaya vari kungowanikwa vanongoitwa iyaya vari kuti catch and release, vanovasunga vongonyepedzera kungovabvunza mubvunza tikomubvunzo. Nguva diki diki varegererwa, nguva diki diki vaakutoita mabiko ekutofara vachitopembera zvavo. Saka ndo zviri kukanganisawo izvozvo pakuti hapana munhu ari kukwanisa kuziva kuti upfumi hwacho hwakadiwa hwenyika huchadzoka here. Hapatisina tarisiro, nokuti vanhu vanonzi vakaba vacho ndo vacho vari kungosungwa votambwa navo. Mapepa vambowanawo chekutandarisa vanhu vombotarisira, asi nguva diki diki ice cream yanyongoduka hakuna chiriko saka upunyu wacho kuti usimuke pakadaro zvinonetsa
kuda pamwe vanoregerwa nokuti vanenge vasina mhosva munozviona sei imimi sagweta
kana mhosva dzakatombenge dzatombowanikwa tinotofanira kunge dzitoripo asi kungoti vanhu vacho vari kuumba mitemo yacho kana vari kuumba mhosva dzacho kana vari kutadza kunyatsodzumba nemazvo ndopanozowanikwa pachitika mitese iyoyi ine kutsemuka kwekuti sisimu yacho isashanda asi kana dai sisimu yaishanda vanhu vese vanoziva kuti zvinhu zvakadiwa asi kuti manje vachikwanisa kuzvishandisa pamutemo manje kuti vachinyatsoongorora kuti zvakafamba sei ndopari kuwanikwa pachi paine mibvunzo yakawanda ipapo kuti okay tiri kuziva kuti takabirwa vanhu vacho vakaba ndehava zvinhu zvakabiwa ndeizvo chanisa chii kuti zvichisanganiswa mutemo ushande vanhu vaumboonawo kuti o chokwadi savanhingi vaya vakamboba asi zvino hapana chakazomboitwa vanhu vanoziva zvinhu zvese izvi
vanga vari gweta vatapi vakapurura vari parunhare kuOregon muno muAmerica natanonoka Wande weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai ari mune zvematengerwo enyika ari kuronga kubatana mukurwira kugadziriswa kwemamiriro ezvinhu munyika izvo zvaanoti zvakaomera madzimai kudarika vamwe vanhu vese vachitaura pamusangano wavakaita nezuro muHarare nemamwe masangano emadzimai mukuru werimwe sangano remadzimai retsimbakadzi Muzvare Maureen Kademaunga vakati madzimai anofanira kuona kuti mhuri dzadya dzichiguta chero zvinhu zvakaoma sei munyika. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vari muCivil Society maorganizations anenge achitarisawo nyaya dzedemocracy and governance maorganizations anotarisa zvemadzimai zvemayouth ike zvino mabasa hakuna vechidiki kunyanyanyanya ndiyo vanhu vakawanda munyika muno pavechidiki ipapo pane madzimai echidiki akawandisa vasina mabasa vari kutadza kupinda muzvikoro kuti vafunde nekuti havana mari dzekuenda kuzvikoro vari kutengesa onde even nekusada zvokuti zvinoda kuti uchiita uchida asi vazhinji vari kutengesa onde even nekusada nekuti vanenge vachida kutengesa mhuri saka tiri kuti vanhu ivavo mazwi avo haafaniri kungoshayirwa
saka hurongwa hwenyu semadzimai muchibatana kudai ndehwekuti kudii
simba rinonzi munhu simba rehurumende nesimba rekuti vanhu vanotonga riri muvanhu saka isu tikaramba takanyarara tisingabatane tichitaura nezvi rimwe chete ticharamba takadzvinyirirwa ticharamba tambura tichidya nhoko dzezvironda urongwa hwedu kutanga nhasi ndehwekuchitanga kutaurira nemamwe madzimai ari mune mamwe mapato emucivil society tichizonobatawo kunyange nekumapato ematongerwo enyika kuti tibatane pamwe chete titaure nezvi rimwe chete kuti vatungamiriri vemapato ematongerwo enyika vachikwanira nguva yekuti vagare pasi vataurirane zvinhu izvi zvekuti tirambe tichitambura zviwane kunge zvichipera nekuti mudzimai ndiye ari kudya nhoko dzezvironda
zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko ose amuri kutaura nezvavo aya
vanhu varipo izvezvi ngavachitaura kuti aiwa tatadza vochisuduruka voenda vonogara pasi nevamwe paitwe nhaurirano inonoburitsa chinhu chinoita kuti hurumende ifambe mberi isusu sebato maonero atanga tichizviita tiri kufunga kuti kana pakange pagarwa pasi vanhu vakataurirana panofanira kuitwa atransitional mechanism inonounza vanhu vachatungamirira nyika ino kuti vandudzwa upfumi vachinobata mapato ese kusanganisira bato rakahwina election risina kuzokwanisa kutonga nekuti chinhu chaicho chaicho chiri kunyanya kunetsa kuti zvinhu zvese zvibva zvamira kuvandudzwa kwoupfumi hwenyika kumire inyaya iyoyo yekuti vari pamusoro vakatora chigaro zvisina kubvinanwa nemunhu wese tinozviziva kumatare edzimhosva kwakaendwa kukanobuda zvakabuda asi nyika dzakatipoteredza vamabhizinisi vangade kuya nemari dzavo muno munyika nevanhu chaivo vanhuwo zvavo vemuno munyika havana chokwadi chekuti vamunangagwa vakahwina election
vanga vari mukuru wesangano rinomirira kodzero dzemadzimai retsimbakadzi Muzvare Maureen Kademaunga vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau nhasi. Pepanhau reHerald rinoti hurumende kubva nezuro yakamisa kupinzwa kwemhuka dzose dzine mazondo kana nyama nemukaka munyika zvichitevera kupararira kwechirwere chefoot and mouth mune dzimwe nzvimbo mudunhu reLimpopo kuSouth Africa nechipiri. Mungwa msoro we nau, urumbie panaure Herald unoti. Vanachire mbavu vose, vakanga varipa kurangwa mabasa, muzvipatarazvo hurumende, vadzoka pabasa. Bepanaure Chronicle, rina msoro we nau unoti, vashandi vehurumende. Vakaramba kutambira zvanga zvaiswa nehurumende panyaya yemihoro. Utungamiri wevashandi wave kunzwawo kubva kunhengo dzavo pazvikamu gumi kubva muzana zvemari zvanga zvaiswa nehurumende. Bepanaure Zimbabwe Independent rinoti varimi vefodya vari kuramba urongwa hweReserve Bank of Zimbabwe wekuti bhanga renyika iri rosara nezvikamu zvemari zvinosvika kumakumi manomwe kubva muzana richipa varimi zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwefodya. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Alo, ndi B Trust Harare. Ndaida kukwazisa hapane shamwari vese vanondiziva. Ndichiti mwene gore rakanaka ra 2019. Igore risinganzwisike asi muupenyu naMwari tinokunda tinovimba naizvozvo. Uye chero zvinhu zvakaoma kudai tinongokurudzirana kuti tinokunda muzita raJesu. Amen.
Ini ndinoda kubvunzawo ndiri kuno kuSouth Africa. Tiri kurarama kwenyu hwakaoma kuno. Kuda kumbobvunzawo kuti kweiwo mapurisa nemasoja asiri kustrika zvoreva kuti vari kukoreswa mari dzavo dzakakwana here? Zvavari kurova vanhu izvi vari kuitirei? Kuri vati vari kutumwa here kana kuti vari kudini? Ndivo here vari kukora mari dzakawanda kukunda dzematicha nemadokta zvavasiri kustrika? Maticha ndo vanopa vana njere, madokta ndo anorapa vanhu ndozvikuru. Ko masoja nemapurisa sei asiri kustrika?
Magadi kove student 7 ndumu munoti pa news pachokwadi sina zvekunjenga dziri pa street ndanzwa kuti president vamunangarwa vanoda kubuda kushanyira dzimwe nyika zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Dai tabata ana vena vevana veZimbabwe vakangobuda chete kuinda ikoko kunyika dzimwe vichidzoka vadzoke tagadza vachiwenga pachigaro ivo vashaye pachigaro ipapo vichizopukutana zvakanaka naChiwenga pamavhoti a2023 kana kuti atotangidzwa futi izvozvi tibve tatotanga futi amwe mavhoti isu navo vezanupf nesu veNDC tinoziva kuti vachamisa vakaina kare.
Magadi kuStudio 7 vanotaura ndimai anesu vari kuno kuJohannesburg. Tinodawo kupinda muchirongwa cheStudio 7 pamunotaura navamwe.
Makasimba here wana baba, vana baba wande vese vana mgoma blessing. Tinongoti makorokoto makorokoto egore ija. Tinomhorosawo vese vari pachakuhwa panamba 5 apo. Muri kumhoreswa ndivatore tichiti makorokoto egore ija. Haiwa, munongoshinga zvinhu zvichanaka, hapana zvekuita. Hazvina magadziriso, Mwari ndiye unogadzirisa. Kungotarisawo, hapana chedu. Mwazviita, mumhorese mhuri yeZimbabwe.
Ndaimbokumbirawo baba kuti ndimbotaurawo pangombopindawo pachirongwa senge tichingoteerera tiri kuisapota. Tinotenda ngenhau dzese dzetiri kunzwa titoriwo kure kunana South Africa.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hamani shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriro webato riri kutonga muDRC anoti vari kuongorora kana bato People's Party for Reconstruction and Democracy rine humbo hwakakwana kuenda kudare pamusoro-soro reconstitutional court kuti riongorore zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vakafa mushure mekunge drone rakanga rakapakata mabhambu rabhururuka richipinda mukamba yemauto iri kuchamhembe kweguta reAden muYemen ndokuputika panguva yemauto aive achifora. Muchikamu chino tinoita hurukuro nezvizvaro zveZimbabwe zvichitiudza zvazviri kuita. Nasi tine hurukuro na muzvinafundo Davidson Saungweme avanodzidzisa pa University of North Georgia ku Georgia muno muAmerica.
Professor Saungweme, ndakazvarwa mudhorobha reChirezi kumhuri yatangatiri vasere 8. Ini ndiri wechifour pa8 vavo ndiri wepakati nepakati. Ndingati ndakakurira kudunhu rekwaChirumanzu, ikoko ndakakura ndichienda kuchikoro kumareserva chaiko kumusha, tichirisa mombe, tichikama mukaka, tichidya nhunguru nengeni ine dziri mombe. Ndakadzidza grade 1-7 kuchikoro chekumusha. Kunze kwepanguva shoma yanga yanyanya kupisa hondo ndakambodzidza kuchiredzi kubasa kwababa mwedzi gore rimwe chete regrade 4, which was 79 just prior to independence. Immediately after independence ndakadzoka futi kumusha ndokukontinua kudzidza ndiri kumusha kusvikira ndazoenda kuform 1 kuchikoro kuchaplain kugweru ndikuva ndikaitira form 1-6. Ndapedza ikoko ndikamboita gore rimwe chete ndichidzidzisa ndakamirira kuenda kuchikoro. Ndikambo kuchikoro chevadzidzisi chinonzi Youthside Teachers College, kwandakazobva ikoko ndakuenda kuinivhesiti kuchiita digirii rangu yekutanga.
Idigirii ripi renyu rekutanga? Nokuti munhu akataura Professor Saungweme kuti ndichiita rekutanga anenge aine murwi wemadigirii.
Tanga reva Bachelor of Technology rebiology nebiochemistry rakaitiwa paYunivhesiti yekuZimbabwe. Saka ndichipedza ipapo ndakabva ndaenda kunodzidzisa sainzi. Ndakatanga ndidzidzisa ndiri kuchikoro chekwaChivi, ndikazobva kwaChivi ndikaenda kupikita kuchikoro chinonzi Mutenda High School. Ndakazobva ikoko ndakudzokera futi kuchikoro kunoita masters yebiotechnology. Ndichipedza izvozvo ndikadzokera futi ndikambonodzidzisa, ndobva ndazotransfera kuenda kulayer research kwandanga ndichiitazve research yemalaria zveutano kuchengetedzwa kweutano hwevanhu. Pandakazobva ikoko ndopa ndakawana scholarship yekuuya kuAmerica kuwedzera zvidzidzo zvangu. Chinhu chandanganyanya kuwira kuAmerica kwanga kuri kuti ndiwedzere fundo nekuzodzokera kumusha nekunogadzirisa dambudziko kunyanya remalaria nezvirwere zvemanyoka zvinowanzoitiswa nokuda kwekunaya kwemvura kana kushayikwa kwemvura yakachena.
Masvika muno muAmerica mune zvimwe zvidzidzo zvepamusoro here zvamakazotora zvakare?
Pandakauya kuno ndakanchiuya kuzoita PhD.
Saka pari zvino muri kuitei muno muAmerica?
kazvino ndiri muma America ndiri ku state inonzi Georgia ku South. Ndiri kudzidzisa pachikoro chinonzi University of North Georgia. Ndinodzidzisa science.
Profesa Saungwe mevane mhuri here?
Hongu, mhuri ndinayo iri muno, vana vari muno vari kudzidza kuda kutoti vapedze chikoro. Saka ivavo ndivo vanenge vakanyanya kutimisa panyaya dzekudzokera kumusha kana vakangokwanisa kuita zvavo zvikafamba zvakanaka vakugona kuzvimiririra zvaazvigondora zvinenge zvativhurira mukana wokuzama kudzokera kumusha.
Vanga vari Professor Davidson Saungweme vari parunare neStudio 7 vari kuGeorgia muno muAmerica. Musambo wenziyo dzechitendero wakura kubva kune maimbiro aiitwa nevaimbi venziyo dzechitendero kare uchipinda mune mimwe misambo yakaita seZim Dancehall, Sungura neR&B, apo kare vaimbi vechitendero vaivewo nemuimbiro waisimbirira kumashoko eBhaibheri netsika nemagariro. Asi mukore uno masamba ashanduka sezvo kwave nevaimbi vanoimba zvinokwezva vazhinji chero vasiri vemakereke. Muchikamu chino chatinotarisa nezvevaimbi navananyanduri, nhasi Ivan Zininga weStudio 7 aunganidza nziyo dzechitendero dzinoratidza kushanduka kwaita zvinhu.
Muchirongwa chedu chemimanzi nhasi tiri kutarisa kuchinja kwaita musambo wechitendero kubva kare kusvika pari nhasi. Musambo wechitendero wakura kubva kune maimbiro aiita vaimbi venziyo dzechitendero kare uchipinda muZim Dancehall, muSungura nemuR&B nereggae nedzimwe. Kare vaimbi vechitendero vaive nemuimbiro waisimbirira mumashoko eBhaibheri netsika nemagariro. Asi mukore uno masamba achinja kwave nevaimbi vanoimba zvinokwezva vazhinji chero vasiri mukereke. Dzimwe kereke dzine mukurumbira sePhD Ministries yaProfet Magaya dzakatombodedzawo vamwe vanoimba nziyo dzenyika dzine mukurumbira vana Ja Praiser kuti vazoimbira vatendi mukereke. Nhasi ndaunganidza nziyo dzechitendero dzinoratidza kuchinja kwaita zvinhu mugospel music. Totanga nemaapostori ave kuimba nevamwe vaimbi venziyo dzemunyika saWingi D nechikwata chevabati vaJehovha vachiti dzikangirozi. Ja Praiser muimbi anozivikanwa zvakanyanya nemusambo wavanoridza weMilitary Touch akabatana nemuimbi wedzechitendero Sebastian Magacha vakaimbawo kambo kanonzi Mweya Mutsvene. Mumwe muimbi anozivikanwawo zvikuru mune dzechitendero Fungisai Zvakava Pano akabatanawo naKiller T anoimba Zim Dancehall vakaburawo kambo kakanetsa kainzi Vanondibatirana. Mufaro mufundisi wechizvino zvino Pastor Gwanzura vanonyanyozivikanwa mumimanzi nerekuti Pastor G vanoimba musambo we R&B gospel vanotipa kambo kanonzi mabiri bobi
wakafakisa Ezekiel kumorofisa ndokugogodesa mapupa mumupasa mwari wa mabiri bobi.
Chitendero wachinja uye vechidiki neveruzhinji vave kuridza nziyo dzechitendero nyangwe kunzvimbo dzemafaro nekumabhawa. Ndakamirira Studio 7 ndine Evans Zininga ndokusiyai makateerera kuna Dr. Tawanda vanoimba vari kuBotswana vachibatanawo nenyanzvi yeikoko inonzi V waMampizi vachitipa kambo kanonzi baba.
Manga muchinzwa manzi wakaunganidzwa ne mushandi wenyu mushandi we Studio 7 Evans Zininga muchirongwa chatinoita hurukuru nevaimbi pamwe naona nyanduri nasa afunga kuti batanzira musambo wenziyo dzechitendero sezvo tave kupinda mukupera kwesvondo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vakaramba kutambira mazita evanhu vatatu vakabudirira kuti pakati pavo pange pachizodomwa muchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Chimwe chizvarwa chezimbabwe choshushikana nezvachinoti zvinoitwa nehurumende yezimbabwe zvekusunga ichirega vanhu vanonzi vaiita zveuori munguva yavamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.